wa chitaura kumomo yevanu vaungana Muharare South vachamisa vati vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika hurumende yavo ichasimbaradza nyaya yokusimudzira madhorobha kuitira kuti vanhu vagare vachiwana zvose zvavanoshuvira.
Tiripo tinoziva kuti tiri mumaruva emadhorobha medu muno mastriti edaya ane jasiro hatina kutiise mastriti anofanira kumakwa ane tara ane magesi ane taakuda kusimudza upenyu hwemutanhu hukwire pamusoro. Zvibhorani zvese zvinongo pa 6 months zvinofanira kuvharwa mvura ibude mupombi.
Vachamisa vati pari zvino hapana mutsvako uripo pakati pemaguta nenzvimbo dzekumaruwa.
Munhu wese ari kuti kana taakunovhota tiri kunopedzerana navamunangagwa. Vamunangagwa havasi wokubvisa nokuti vakabva kare. Tiri kungonovazorodza kuti vazive kuti ushe madzoro hunoravanwa. Pavhoti ndopane basa rako, pavhoti ndopane mari yako, pavhoti ndopane mufaro wako, pavhoti ndopane shanduko yako, pavhoti ndopane budiriro yako, pavhoti ndopane kudzoka kwemudzimai wako akatiza nhavo pamba.
Vachifananidza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe somuchairi webhazi, vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sakondakita wavaMugabe vanofanira kusiya basa sezvakaitwa nomuchairi wavo. Vachamisa avo vange vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota vachiti zuva rekuvhota ndiro zuva guru rinochinja zvose.
Yedwe zvoda kuti munditendere murume anonzi Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Ndiye akatitsvangira nyaya iyi, ndiye akaitsvanga nyaya iyi. Saka akasiya atichamisa sezita rako chienda unomisa zvari. Ndikati dendi zano handigoni kuneseka nayo. Zano yamira pamuganhu, pamuganhu.
Vachamisa vatora mukana uyu kurangarira vaimbove mutungamiri webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakakurudzira vanhu kuti vatende basa rese rakasiyiwa raitwa navatsvangirai vachiti ndivo vakasiya vavapa basa rokumisa ZANU-PF. Musangano uyu wapindwawo nevaimbomiririra ZANU-PF muHarare South vaShadrack Mushayamombe avo vakadzingwa muZANU-PF gore rapera vachinzi vaive nhengo yeG40. Vamwe vapinda musangano uyu vanosanganisira vakadzingwa muZANU-PF apo vaimirira mwenezi muNational Assembly vakuda kwashe basikiti utungamiri hweMDC Alliance pamwe nevatsigiri veMDCT. Vachamisa ndivo vakadomwa neMDC Alliance kuti vamirire mubatanidzwa wemapato manomwe aya musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tandonoka Wande.